Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 1 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
ANC ine mavhoti akawanda, inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anotipa iyo nhamba inotaurwa nemutemo ye50% plus 1.
Zviri kubuda musarudzo dzemuSouth Africa zvinoratidza kuti ANC yave kutofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa nerimwe bato sezvo yakundikana kukunda zvine mutsindo.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens, nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika.
Nyaya yebhiri rekuvandudza mitemo ine chekuita nemasangano akazvimirira oga yokonzera mutauro munyika. Tichakupai zvabuda mumutambo wenhabvu weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo kuverengwa kwemavhoti muSouth Africa kwave kusvika kwamvura yacheka makumbo, zvave kubuda pachena kuti African National Congress, ANC, yakundikana kuti isvike pazvikamu zvinodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe kana kuti 50+1% kuti iumbe hurumende. Pari zvino ANC ine zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40.26%. DA ine zvikamu makumi maviri nerimwe kana kuti 21.69%. Umkhonto weSizwe ine zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.66%. Ukuwo IFF, EFF ine zvikamu zvadarika zvitatu kubva muzana kana kuti 3.88%. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa Botswana University of Technology kuSouth Africa.
Sarudzo hongu dzakafamba zvakanaka muSouth Africa. Pane vari kuchema-chema havo anonepapo kudunhuri reWestern Cape. Ndanzwa kuti mapato mamwe vari kuona sekuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Vari kufunga vatakabiridzira EDA haisi ANC. Asi vamwe vatungamiri vari kuti hai panogona kunge pakaita havo zvibingamupinyu pano nepapo. Asi sarudzo dzichitariswa nemaitiro akaita Independent Electoral Commission, havana zvichemo zvakawanda, vanongoti zvabuda musarudzo ngazvitandiro zvakadai.
Ipo pakukwikwidzana kuri kuitika pavari kuita sevari kukunda ndevapi, zvakamira sei ipapapo?
Tiri kuona bato reANC iro rakatariswa neveruzhinji sarudzo asati apera kuverengwa, asi riri kutambira pa 40%, 41%, 42%.
Zvochireva kuti kudini izvi tichienda kumberi?
Zvazvinoreva ndezvekuti harigoni kuumba hurumende riri roga pa national level. Kana tikutarisa hurumende inofanira kutonga South Africa yese. Saka ndo mamirira zvakaita vazini.
Ngatitariseiwo kuti vakatadza kubata iyo 50+1 inotaurwa iyo kuti vakunde, zvinozofamba sei ipapapo?
Zvinozoita ndezvekuti ANC ine mavhoti akawanda inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anotipa iyo namba inotaurwa nemutemo ye 50% plus 1 vote wobatana wechambatanzwa
ivo vemapato anopikisa nemamwe madika yavakaramba kubatana neANC yacho zvinozofamba sei
kana mapato ese anopikisa akatenderana kuti aiwa ANC hatisikwida vanogonawo futi kubatana voumba hurumende yemubatanisi asi izvozvo ndoona sekuti zvinogona kunetsa nekuti vanenge vachizofanira kupinda mubatanidzwa ivava vanogona kuwandi ende panowandwa kudaro tinoziva kuti taura nemapopoto anowana
nyanzvi yezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa kutswane University of Technology vange vari parunare kuPretoria. Senator Murisi Zwizwai vechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vashaya nhasi mangwanani. VaZwizwai vange vari pakati pevamwe vakatanga bato reMovement for Democratic Change uye vakamboita mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa. Vanonzi vainge vaine chirwere chemoyo. Mukuzeya nezverufu urwu, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaive mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa avo vavakamboshanda navo kwemakore akawanda. Muchati iregerera tichazokupai hurukuro iyoyo neimwe nguva. Toenda kune imwe nyaya. Pane kukakavadzana kukuru kuri kuitika pamusoro pedanho rekuda kuvandudza mutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira wePrivate Voluntary Organizations Act, hurumende ichiti zvakanaka kuti mutemo uyu uvandudzwe, asi vemapato anopikisa pamwe nevanotungamira mamwe emasangano anoshanda akazvimirira vachiti kuvandudza mutemo nenzira iri kuda kuitwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu uye kumbunyikidza gwara regutsa ruzhinji. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Svondo rapera, mapurisa anodzivirira mhirizhonga akadaidzwa kuti achengetedze runyararo mushure mekunge paita kusawirirana kunotyisa pakati pevanhu vari kupikisa nevari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unotara mashandiro emasangano akazvimirira. Izvi zvakaitika apo komiti yeparamende inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu yainzwa kubva kuvanhu kuti vanofungei pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act. Munyori mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu iro rinopa masangano anoshanda akazvimirira mvumo yekushanda munyika, vaSimon Masanga vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Kune vakawanda vaitiza kunoregister semaPVO vangava kuregister as trust. Matrust haana accountability. Ndoo pari kuchiwa nevanhu vakawanda ipapo. Secondly, maPVO kana kuti maNGO anoshandiswa for money laundering. Ndoo patiri kuti ngatizive social funding.
Asi mumwe vanofunga kuti kana mutemo wePVO Act ukavandudzwa uchadzvanyirira masangano anoshanda akazvimirira ndiva Rashid Maia, sachigaro wemubatanidzo wemasangano akadai Crisis in Zimbabwe Coalition.
So chinangwa ndechekumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe kuti vasataure nyaya dzematongerwo enyika, vasataure nyaya dzeekonomi, vangoteerera vachingorumbidza hurumende pose pose.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change, vaPromise Mkwananzi, vanoti dambudziko rekudzvanyirirwa kweveruzhinji nehurumende yeZANU-PF kuchishandiswa mitemo rakatanga pakapembedzwa kubvuta masimba kwakaitwa nemauto muna 2017.
Takuzviziva kuti vamunangagwa hapana chavanogona kuita kunze kwokumbundikidza vanhu, hapana chavanogona kuita kunze kwokubirira sarudzo vanhu havasi kuda kuti iiswe PVO bill.
Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti kuvandudzwa kwePVO Act kuchaisa pachena masangano anga achinyepedzera kushandira veruzhinji.
Izvo zvinenge zviri nhema dzevanhu vanga vajaira kugadzira maPVO wondo mora mari kuzikwe nika wosla mari zozo isusu chingori kondizo mtikana muna ata adu wafura pisho ino tukatana nezo ima tunge kwe nika ango yura tanga yakele application ziri izozo iyo obatika mekisha kuti zaa apply asika arkuita doza arkuita
zimwe ziri kunzi zichinjwe pamashandiro ya masangano akazumirira ndeze kuti masangano aya achange hawa kuongororo zvakanyanya nebazi reze kugara zvakanaka kwevanhu. Kana pakaita masangano anoonekwa sekuti haasi kushanda sezvinotarisirwa nehurumende, bazi iri rinenge rava nesimba rekuaripisa kana kumbomisa basa vakuru vemasangano aya. Mutauriri weResidents Association Coalition for Electoral Reforms vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti kana bhiri rePVO rikapasiswa, vagari vanga vachibatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira vachasiyiwa vari panguva yakaoma.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens, nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika. Pane vanopa zvikafu, vanobatsirawo vakwegura nezvimwe zvakadaro, vamwe vanobatsirawo nekurapa chaiko.
Zviri kubuda mumisangano iyi zviri kuratidza kuti vanhu vanotsigira ZANU-PF ndivo vari pamberi mukutsigira urongwa hwekuda kuvandudza mutemo uyu, ukuwo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vachiti mutemo uyu ngausiyiwe uri zvauri pari zvino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochi dzokera kuhurukuro yaitwa na Blessing Zulu weStudio 7 nava Nelson Chamisa pamusoro pekushaya kwavamurisi zvizwai.
Neurombo zvikuru ndinorwadziwa sekuti ndakanga ndiri munhu aitungamirira vazvizvai kubva tichipadana baba vachangirai, kubva tichiri kutanga rwendo rweshandiko chitima cherusununguko ichi. Vakachitanga vatakachitanga takanga tine vamwe vataikokorodza tichisangana navo vazvizvai takasangana navo vari muHarare.
Zvii zvamunovarangarira nazvo ivo mazo ekutanga aya pachiumbwa bato reMDC?
Takatanga kuvaziva vachiita basa rekuti zvinhu zviende mberi. Vachiri kuita ndobvisa here bvisa, pataiti tiri kubvisa mbatya dzezanupf tichifara nedzeshanduko. Vaiita zvinhu zvaifadza vanhu, vakapika maheremeti kareko. Saka tine nhoroondo, tinotarisawo zvavakaita zvakanaka kuti nyika inge ichienderera mberi. Vakanga vari MP munozviziva vari muHarare Central, tikatarisawo basa ravakaita vari deputy minister wezvemigodhi, tinodaira vaishanda navamupofu vari minister chemu inclusive government, isu tiri maminista imomo. Saka vane nhoroondo yavo yavakaita. Zvinozomukawo mukufamba munozviziva kuti hai zvinowanikwa, asi chatinokoshesa rwendo rwatakafamba tichibata pamwe chete hongu. Munoziziva kuti pakurima kwose murima anosangana nezvibinga mupfii, pakuvhima kwese hurudza inosangana nematambudziko ainosangana nayo. Hakushaiki masoso kune anovhima, hakushaikiwo unzwa wemupangara kune anenge achinotsvaga mhara. Saka hai, tinotarisawo zvavakaita zvakanaka. Tine kurwadziwa zvikuru, tine urombo kumhuri yekwazvizvai, tine urombo kuna amai zvizvai nevana nevose hama neshamwari dzarasikirwa nemurume uyu hama yedu shamwari yedu.
Vaimbove mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zimbabwe. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Peace Hungwe vesangano reThe Peace Hub Zimbabwe, avo vanoshanda vari kumaruwa ekwaRusape vachiita ivo mabasa ekuchengetedza kodzero dzevanasikana nemadzimai. Sangano iri rinoshanda zvakare panyaya yekuedza kukurudzira kuchengetedzwa kwepfungwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare hungwe. Mungatitsana nguruwo kuti sangano renyu parizvino riri kuita mabasa api.
Takatarisa nenyaya yeutano hwepfungwa, tinoona kuti pane zvakawanda zvinokondiridzwa panyaya yeutano hwepfungwa, zvakafanira mhirizhongwa kumadzimai nenyaya yevasikana, nyaya yepovhati, nyaya yeeducation, zvese zvinofidha kuutano hwepfungwa hwemunhu. Takatarisa parizvino kuno kuZimbabwe, hapana chati chiri kuitika kanangana nyaya yeutano hwepfungwa. Saka zvazvakanaka kuti hurumende, yes, our government has done justice as far as public health is concerned, kuita awareness yemalaria COVID-19. Takaona hurumende yakamira chezveshara nemamapazi, but panyaya yeutano hwepfungwa is an area isiri kunyatsokuitwa budget yakakwana kana kuti effort yakakwana kana kuti attention yakakwana. Saka vanhu vari kushushikana nenyaya yeutano hwepfungwa zvichikonzera nezvinhu zvakasiyana-siyana.
Zvii zvamungatimi zviri kunyanyokonzera nyaya iyoyi yekushayikwa kweutano hwepfungwa?
Tikatarisa pamapillars emental health, hatinoti bonzo mafoundations, nokuti zvese maactivities esatinoita in regard to mental health anofanira kunge achiitwa build upon. Tine slip kuvapa chaiko, vanhu vachiwana kuvata kwakakwana. Tikatarisa nyika, rate of crime, vanhu vari kubikwa nekuda kwenyaya dzecrime. Saka unongovata wakasvinura, saka already people are not safe. Tikatarisa futi izvi zvinokondibhuta mental health, vanhu vanofanira kufunga kuti tiri pari safe, vakachengetedzeka. Saka people are no longer feel safe nenhau yekuti kubikwa kwawandisa. Tikatarisa futi rimwe pila, rimwe pila renutrition, kudya chaiko kwakakwana. Nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi, zvinga zvakandiita zvazvibatiri. That's the situation on the ground, kuti vanhu marudzi vanotambira kamwe hazvisi kuendera nemaschool fees necost of living. Vanhu vazhinji vari kurarama below the poverty line. Saka kudya chaiko chacho kwakakwana hakusi kuwaniswa. Zvinhu zvakati tingati breakfast chai chai yakakwana, avanhu havasi kuriwana. Lunch iri kuroka, malunch pack nevana vekuchikoro havasi kuzviwana. Maschool fees evana zvainoti fudikuchikwereti ndozviri kukonzera kusagadzikana kwepfungwa.
Tinoona kuti pane dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka kuri kunziwo zvakare kuri kukonzera kurasika kwepfungwa mune vamwe vanhu. Munoona sei izvi?
Ndizvozvo chaizvo. Asi tikatarisa nyaya yekutora zvinodhaka iyi, inoda kuti tinyatso kudzikisa nayo, tiona kuti what is the causal effect, tichiri kumbokonzera kuti vanhu vaite resort into drug and alcohol abuse. There are underlying issues, people have unresolved issues from the past, kana kuti makurire akaita maabuses and maybe rejection or lekti yakasangana nemudiki chiben pamwe kuti munhu akapedza chikoro apedza degree pasa uye unorwana kuti hakuna. So those are some of the issues which are affecting some young people who are now resorting to alcohol and drug abuse. Saka zvechokwadi nyaya iyoyo iri kutikanganisa zvechidiki.
Zvii zvingaitwe kuti tione dambudziko iri richigadzirika?
Hurumende yanyanya kuisa effort kunyaya yemental health, budget yawandisa kunyaya yemental health. Noti tikagadzirisa zvimwe zvinoese, we cannot solve crime kana tisatisanyatsokubata zviri kunyanya kukonzera. Saka number one, hurumende ngaise effort, ngaise more attention, more budget kumental health department. Zvekare zvetotarisa kuti hurumende ngaione kuti maschool fees ari kuenderana here nemari dziri kutambirwa nevanhu. Vose takatarisa nyaya yekumhirizhongwa kuvasikana nemadzimai, kuti tipedze dambudziko iri. Tinoona kuti kuvana ngavaende kuchikoro kuti vasaramba vari vulnerable. Madzimai ngava empowered educationally, ngava empowered economically. Saka kana mwana atadza kuenda kuchikoro musikana nekuti mubereki achawa fees, mwana ari kudzimba kuchikoro kuti mubereki haana fees, mwana iyeye atova vulnerable, mwana iyeye ava kuti abuse, mwana iyeye akutopedzisa kutora zvinodhaka. Saka panyaya yemaschool fees hakugatanonzi kuongororwa.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuona ipapo?
Vanogona kutibata parunhare 0778706618 kana pafacebook page yedu inonzi The Peace of Zimbabwe kana payoutube channel.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, tichichipiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, our lives, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro namuzvare Tendai Lynette Mudewe vesangano reAfrican Band Spirituality Advocates kana kuti ABSA, tichikurukura pamusoro pechirongwa chavainacho chekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro muAfrica kana kuti African Culture Month. tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare mudeu.
Vanoita basa makadiko wajonga makadiko mhuri yese.
Aiwa kuno tiri vapenyu. Nhasi tati tikurukure nezvechirongwa chatiri kuona chamuri kumhanya nacho chekucherechedza mwedzi wamuri kuti weAfrica kana kuti Commemoration of African Month. Mungatitaurira pamusoro pechirongwa ichi.
Tine zvirongwa zvakawanda zvatichange tichiita maererano neAfrican identity and African culture. Ndobasa ratinoita tichishanda nevana vechikoro. Shanda newa jizisi uye kuta ma conversations the community kisi kurukura nezi nyea zichiwa nechebi spirituality edu tika nima gairo edu mazua apura chaka ita chirongwa newa jizisi
zi cha izo jamai zizi sana pa chirongwa hii
nyaya the African identity and culture in education for national development towards the attainment of vision 2030 apa chaka ita chirongwa hii newa jizisi kuti ndiyo vari kufanira kunge vachidzidzisa vana vedu nyaya dzeAfrican identity and culture muzvikoro mavanogara nevana vedu nguva dzose. Nyaya yeAfrican identity, culture and heritage inyaya iri integral iri pakati pezvidzidzo zvedu kuti mwana anofanira kudzidziswa achiziva kuti ndiani uye akabva kupi. Akaziva izvozvo netsika nemagariro anoita mwana akakwana mwana ari kunyatsoziva kuti akabva kupi uye ari kuenda kupi. Saka nyaya idzi dzinofanira kudzidziswa kune vana vedu. Mukuru wenyika President Emmerson Mnangagwa vakataura kuti vana ngavadzidze chivanhu chavo.
Hurumende ine zvairi kuitawo here pamusoro pekudzidzisa kana kudzidziswa kwetsika nemagariro?
Tine education 5.0 yakauya curriculum yechimanje-manje. This curriculum iri heritage based yakaunza subject inonzi visual performing arts VPA. Subject inotangira kubva kuECD kusvika kuA level. Heritage study inotangira kuti kuECD kusvikira kuA level. Saka zvidzidzo izvozvo zvitoripo zvekuti vana vedu vange vachidzidziswa African identity uye vazive Zimbabwe
tichitarisa iwo mwedzi wamuri kucherechedza mwedzi wedu wechirungu here kana kuti mwedzi wechivanhu kunzi unenge uchizogara kubva musi wakati kusvika musi wakati?
Aiwa, pakashandiswa mwedzi wechirungu calendar month yekuti hurumende yakati mwedzi waMay kubva 1 May kusvika 31 May inonga ichinzi iyo culture month. Waita mwedzi wakurudzirwa kuti vana veZimbabwe vaite maitizi yakasiyana-siyana veita zvirongwa zvakasiyana-siyana nemitambo yakasiyana-siyana kucherechedza African culture yedu sevana vemuZimbabwe. Asi isu seAfrican identity advocates kana kuti African vantu spirituality advocates ABSA, nyaya yeculture nyaya yeAfricanness yedu nyaya yeAfrican identity chinhu chatinoita zuva nezuva, nekuti identity chinhu chisingagoni kukumurika, chinhu chiri matiri. Saka tinoramba tichiita zvirongwa izvozvo zvine chekuita neidentity neculture takawandira muzvikoro.
Saka zviri kutambirwa sei?
Takatanga nevadzidzisi vemutare district kuprimary nekusekendari. Vakauya vashoma, vamwe havana kuwanawo sapoti yakakwana kubva kuvakuru vechikoro kuti vauye kumutambo. Vati kutsika, asi kune vakauya vacho vadzidzisi vakauya veVPA vemusic neheritage neculture, aiwa vairatidza kuti vakanakidzwa nechikamu ichi zvakanyanyisa. Vakachitambira nemaoko maviri vakatoreva kuti aiwa manga mumburi kupi zvidzidzo izvi tinozvida. Saka ivo ndo vakaita mapaioneer edu, ivavo mapaioneer zvatakashanda nawo avakukwanisa kuendawo vachibatsirana nevamwe vavo vakanonga vasina kuuya.
Aiwa, ndatenda zvikuru muzvare mudehwe, muva nezuva rakanaka.
Aiwa, maita basa vajunga.
Manga makateerera kuna muzvare Lynette Tendai Mudehwe vesangano reAfrican Bantu Spirituality kana kuti ABSA vari parunhare kwamutare muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives anokuoneka yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Notenda kuna Jonga. Toenderera kumberi tichikupai mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America
Kupfuura nyika dzose pasi pano, America ndiyo nyika inopa rubetsero rwekubudirira nepanodiwa rubetsero rwechimbi chimbi. Basa zhinji rinoitwa ne United States Agency for International Development kana kuti USAID rinova bazi rakazvimirira rinoshanda nebazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika re United States Department of State. Zvese zvinopiwa ne USAID kusanganisira zvekushandisa masaki embupunga kana maboksi emishonga anenge akanyorwa kuti zviri kubva kuvanhu veAmerica kana kuti from the American people. Kubetsera kweAmerica uku kunobva mukuda kubetsera vanotambura, kubetsera nyika inoda kukunda dama yakatarisana nayo uye inoda kutora nhano iri nani. Mukubetsera uku America inenge ichivimba kuti iri kuzarura maziso ekubudirira mukuumba kusununguka kwenyika dzose nokubetsera kuti dzigare dzakasununguka. Asi izvi zvinoda mari yakawanda. Munha chivavhu gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakamira mberi kwekomiti yeparamende yeAmerica inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yeUnited States Senate Appropriations Committee vachitsanangura kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachashandisa sei mari yavakakumbira hurumende inoita mabhiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti $58.8 billion yekuti ipiwe bazi State Department gore rinouya. VaAntony Blinken vanoti kuti tikunde zvinonetsa panguva dzino bazi State Department rinofanirwa kuva nemari yakakwana, vachiti America inofanirwa kudzivirira matambudziko paanotanga kwete kumira kusvika akomba apo anenge ava kukosha kurwisana nawo. VaBlinken vanoti mumari iyi mune mari yekubetsera mukurwisa matambudziko epasi pose anobata mamiriro evanhu vemuAmerica nevanhu pasi pose, zvikuru kurwisana nezvinodhaka, vachiti mari iyi ichashandiswavo pavanhu vanotama kubva munyika dzavo kuwanisa chikafu chakakwana munyika zhinji pasi pano, zveutano, mamiriro ekunze uye simba remagetsi. VaBlinken vanoti chinodiwa zvikuru kutungamira kweAmerica nekushanda nemadzisawira ayo, vachiti utungamiri hweAmerica hunodiwa pakugadzirisa dambudziko rokusagara zvakanaka kwevanhu pasi pose, kusanganisa kuSudan neHaiti uko mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vakasiya misha yavo, vazhinji vakaurayiwa uye kurwisana nematambudziko asingagoni kurwiswa nenyika imwe chete, kusanganisa kuwanikwa kwechikafu chakakwana, kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze, huori nezvinodhaka. VaBlinken vanoti America yakagadzirira zvakakomba mukuvaka zvinodiwa pamwe nekuumba usawira nevamwe kusanganisa kuEurope, kuAsia nekumwe. VaBlinken vanoti zvakawanikwa neAmerica izvi zvinofanirwa kuchengetedzwa.
Tinotenda tanonoka. Topendera tichitarisa kusamira zvakanaka kweupfumi munyika, kunzi kopa nzvimbo dzakawanda dzinoitirwa mitambo kana kuti theatre kuti dzive matongo kana kuitirwa zvimwe zvinhu zvadzisina kuvakirwa. Tinzwe zvizhinji kuna Pasimo Ndlovu.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko mumasvingo Theatre and Arts Club, iyo inotungamira zvirongwa paCharles Austin Theatre, vaEmmanuel Sakala vaudza Studio 7 kuti
we let out our place to churches or some people wanted our events so that at least we can get some income kuti kwanise kumaintaina nzvimbo yacho.
Mushandi mukuru paCotroid Theatre kwaMutare vaHenry Tsopotsa vanoti vachiri kuita hazvo zvemitambo, asi nekuda kwekuti hazvisi kuunza mari yakawanda vave kuitawo zvimwe zvakasiyana-siyana. Nyanzvi inongora nezvemitambo vachitungamira sangano repikicha Africa vaIgi Matope vanoti
ndinoona sekuti mamiriro akaita upfumi hwedu senyika ari kukonzeresawo zvakare kuti mitambo yakaita setheatre inge ichidzikira.
Asi munyori anongorawo nezvemitambo achishanda neIntwasa Arts Festival kuBulawayo, Reston Vaya anoti masangano anoita zvemitambo anogona kuwana cheuviri chete kana achikwanisa kugadzira zvirongwa zvemhando yepamusoro izvo zvinozokwezva veruzhinji. Vachitaura neStudio 7, nengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe inoona nezvekufambiswa kwezvirongwa, vaMakasgora vanoti sangano ravo rakatonzwa zvichemo zveveruzhinji vanoita zvemitambo, vakati zvakakosha kuti paumbwe homwe yekubatsira vanoita zvemitambo.
chiwo chedu ndete kuti tinge tine art development fund ndo yekuti izvo kana mavenue aya achida kubatsirwa akwanise kuapply achibatsirika.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo Muzvare Kesty Coventry kana munyori mukuru mubazi ravo vaNicholas Moyo sezvo vange vasingadaire nharembozha dzavo, asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vave nemakore akawanda vachivimbisa kubatsira vanoita zvemitambo asi pasina chiri kubuda. Kunyangwe paine mute munyika panyaya dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka, Lenmo Jonasi wekuchimanimani uyo ave kugara kuAmerica akasimudza mureza wenyika kumakwikwe pamusorosoro eAmerica's Got Talent, apo akapiwa tikiti repamusorosoro kana kuti Golden Buzzer kuti apinde muchikamu chinotevera chemakwikwi aya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Naiyo inyaya, tabva tasvika kumagumo echirongwa. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika